Icho kwabi kuti nemusi wa 12 September chaka sezviri pamutemo chakanyorera mapurisa tichivazivisa maererano nezvemutambo uyu wataitarisira kuti unge uchiitwa pazuva ranhasi. Nekudaro Chief Superintendent Majojo vanova ivo mukuru weinonzi pachipurisa Harare South District inova kusouthaton vakatora nguva mazuva matatu kuti vazokwanisa kutipa mhinduro yedu, uye mhinduro iyoyo yakazouya nenguva dzemazuva rodoka vachiziva zvavo kuti vakange vachirambira kuti tisaenderera mberi nemutambo uyu.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa pakukunyimai mvumo yekuti muenderere mberi nemutambo wenyu?
Chinotikatyamadza nekutinetsa ndechekuti patsamba yavo yavakatinyorera hapana chikonzero chavakatipa kuti sei varambidza kuti nemoyo yavogara iyi inge ichienderera mberi. Vakangotinyorera vachitivo, aiwa hamuna kutenderwa kunge muchiungana Mazimbabwe Grounds kuti muite mutambo wenyu.
Saka mune maatano hamuchatora here ekuti munzwisise kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti mapurisa akurambidze?
Zvataita hatina kugumira pakungotambira tsamba iyoyo chete. Nezuro iyeye takabva tanyora zvakare rimwe gwaro tichiaplaya zvakare kuti mutambo uyu unge uchienderera mberi musi wa24 September inova weekend inotevera. Nenguva dzimwe chetedzo tichida kuona kuti vachatirambira here vachitipa zvikonzero kana kuti vachangoita semaitiro avaita ipapa. Kana zvichinge zvazoramba ipapo musi wa24 tichazenge tichienda kumatare kuti mutambo uyoyo unge uchiitwa chete.
Mungatitaurirawo pamusoro pekukosha kwemutambo iwoyu wamuri kuuronga uyu?
Kana vamugabe vakanga vari mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe, hakuna chinhu chingatikonesa kuti tivarangarire semutungamiriri wedu akambotitungamirira akatiitira zvakanaka. Tinozviziva kuti mukurarama mumwe nemumwe ane paanogona, ane paanopota. Kati ndinovimba kuti pane zvizhinji zvakagonekwa nababa vamugabe zvatinofanira kuramba tichirangarira nguva nenguva semunhu akambotitungamirirawo munyika yeZimbabwe.